Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Rita 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinopomera mhosva kanzuru yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Ndichakuunzirai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup pamwe nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko akabudiswa nehurumende anoti kusvika musi wa20 mbudzi vanhu vanopfuura chiuru vakanga vabatwa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea muHarare. Mukuru wesangano rinomirira vagari veHarare reHarare Residence Trust vaPresa Shumba vanoti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kwekanzuru yeguta reHarare mukupa vagari mvura yakachena. Vashumba vanoti kanzuro yeHarare haitori dambudziko remvura muguta sechinhu chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza, vachiti mari yemvura iri kushandiswa kuita maworkshop kunzvimbo dzakaita seVictoria Falls, Kadoma, Kunyanga nedzimwe nzvimbo, vachiti mari yemvura inobhadharwa nevagari inofanirwa kushandiswa mukutenga zvokuchenesa mvura yemuguta.
Dambudziko remvura mukati meguta reHarare idambudziko rashungurudza vagari kwenguva yakati rebei. Mukatondera kuti waiwe executive mayor weguta reHarare waSolomon Tawengwa ndonyaya yakavaita kuti wazobviswe muhofisi yekuti wakanga vatadza kugadzirisa dambudziko remvura. Watadza kugadzirisa nyaya yekuwanikwa kwemishonga yekuchenesa mvura. Saka kana tichitarisa nyaya yema water treatment chemicals muguta reHarare, hationi sekuti council inozvitora setop priority area.
Chii chinokonzera kuti muone izvi nenzira iyi vashumba?
Wanokwanisa kuisa shungu dzavo nemari zhinji mukuita maworkshops anoitirwa kunana Victoria Falls kasingaperi, vachibhadharirana meya vanoenda vachiita sekuti vari kutokwira kombi kuenda ikoko, vachienda nekudzoka, vachienda kwamutare, vachienda kukadoma, vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunyanga, vachiti vari kuita maworkshops emainduction emacouncelors nemaofficials. Asi tikatarisa mari inobuda ikoko imari yakawandisa zvikuru, ende panenge pachibuda mari inenge ichiita ari maUS dollars.
Vashumba, izvi zvinonetsa papi uye zvinonetsa sei?
Tinoshamisika nazvo kuti kana yanguva yekutenga mishonga yekugezesa mvura yekuti vanhu vagone kumwa mvura yakachena, vanoita sekuti rato wedambudziko. Wanoita sekuti kana wakuma water treatment chemicals, ndopa wanotanga kutaura nyaya dzezvekushaikwa kweforeign currency, ndopa wanotanga kutaura nyaya yekunge wanonge wakuti wachapiwa, ndopa wanotanga kunyanya kutaura pamusoro pema wane ma excuse akawandisa kana tasvika pama water treatment chemicals.
Abo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari vekuta reHarare, reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee inonzi iri kuronga kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika ichiedza kusimbisa mabudiro nemafambisirwo emari yekunze. Parizvino mabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika anosara nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari yekunze azvinopinza munyika, imwe yacho vachizopiwa nemari yemunyika. Izvo nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti nyaya yemari inosara mumaoko mehurumende yakawandisa, vachiti zvinokonzera kuti vemabhizimisi emunyika nevekunze vanoda kuita zvemabhizimisi munyika vafunge kaviri.
Nyaya yemaretention rates inyaya inoita kuti avo vanenge vane mabhizinesi avo muZimbabwe kana vamwe vanenge vachida kuuya nezvitengeswa zvavo kuti vavhure mabhizinesi avo muZimbabwe, zvinoita kuti vasava nekusununguka nekuchengetedza mari yavo uye nekuita bhizinesi ravo muZimbabwe. Izvi zvinodaro nemhaka yekuti veReserve Bank vanenge vachiti pamari dziri kupinda, mari dzamunenge mawana mushure matengesa imi vemabhizinesi, isu veReserve Bank tichange tichibata imwe mari, let's say 40%. 40% iyi ichizenge ichizoshandiswa kuti inozochinjwa kuti iite maRTGS vachishandisa mutengo uri kushandisiwa muinterchange auction.
Chakaipapa chii amai Mutambasere? Izvi zvinokonzerei?
Zvinoita kuti maprofit kana kuti mari dzinozobatwa neavo vemabhizinesi dzidzikisire, nekuti ivo vanenge vachitenga kazhinji kacho maraw materials avo kana kuti pavanenge vachibhadhara transport nezvimwe zvakadaro vanenge vachishandisa maUS dollars. Kana vachinge vatengesa vawana maUS dollars, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti central bank youya iyo ichida kutora mari idzi ichida kuti dzichinjwe nemutengo uri pasi vachishandisa interchange auction.
Asizve vanoti vanoda kugadzirisa nyaya iyi nokudzikisa mari iyi kubva pazvikamu makumi mana kubva muzana, pane chakaipa here apa?
Kunyange tichite hedu zvakanaka kuti vatarise kuti vadzikise kuda 40% iyoyo vaidzikise kuenda kupesentage iri nani, asi pachinge pachingova neyavanoti retention rate, zvinoreva kuti varidzi vemabhizinesi vanoshaya rusununguko kuti vanatsoita bhizinesi ravo vakasununguka munyika yeZimbabwe, kuti vanyatsochengetedza mari dzavo mumabhengi eZimbabwe vakasununguka, nekuti vanenge vachitya mitemo yakaita seiyi inotendedza Reserve Bank kuti ichange ichipinda mumaakaunti evanhu vemabhizinesi vachitora mari 40% vachiichinjirudza kuti itwe maRTGS. Izvi zvinodzivirira kuti kunyange varimo munyika vane mabhizinesi kana kuti vamwe vanenge vachida kuzotangawo mabhizinesi munyika kuti vasununguke kuita seizvi, nekuti vanenge vachityira maitiro akadai anenge achiitwa neReserve Bank.
Amai Mutambasere, munoti kune veMonetary Policy Committee, chii chamunovakurudzira kuti vaite sekuona kwenyu?
Tinokurudzira kuti veMPC vatarise dzimwe nzira dzinoita kuti vane mabhizinesi kudhara muZimbabwe nevamwe vari kuda kunge vachizouya muZimbabwe vauye vakasununguka chekutangisisa tinoramba tichishiedzera kuti daiva tarisa nyaya yedollarization nekuti nyaya yekuti munyika munoramba muchiva nemitengo yakasiyana siyana kuti RTGS kuti US dollar kuti rand zvinokanganisa maitirwo ebusiness zvinokanganisa avo vamwe vanenge vachida kuti vauye munyika vanenge vane kakutya kakuzeza kuti hatizivi kuti veMPC vacho vachataura zvakaita sei mangwana vachazobata here 40% vachazobata here 50% izvo zvinodzivirira kuti nyika iende mberi kunyanya panyaya dzemainvestment kunyanya panyaya dzekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzotanga mabhizinesi avo muzimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Komiti yeNational Executive Council yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC nezuro rakabvumirana kuti vasiro Ramaphosa varambe vari mutungamiri wenyika nemutungamiri webato reANC kunyangwe havo vane mhosva dzavari kupomerwa. Imwe mhosva iri kupomerwa vaRamaphosa ndiye kubiwa kwemari yavo inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica akanga akapigwa musofa remumba yavo kuBrazil ravo rePalapala uyezve vachinzi vakada kupa vanhu varamuromo. VaRamaphosa vari kuramba kuti vane mhosva. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Ndoma chinoda kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino nyaya vaRamaphosa vasarudza kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiedza kuti ripoti yakabuditswa nepanel yakasetwa neparliament yemusouth africa igone kumbosendekwa padivi nekuti pane zvavari kuti havasi kugutsikana nazvo mukati meripoti imomo. Saka nokudaro bato reANC vatungamiri vavo vanodezwa kuti National Executive Council vabva vati nokuda kwezvaitwa navaRamaphosa vachati vamiriri vavo veparamendi vasatsigira ripoti iyi kusvika matare atura mutongo wavo pamusoro pekuchema-chema kwaita vaRamaphosa. Saka ndoo mamiriro azvaita.
Profesa, izvi zvinorevei? Mungatitsanangure zvishoma pamusoro pezvamataura izvi.
Zvazvinoreva ndezvekuti vaRamaphosa vacharamba vari mutungamiri weAfrican National Congress vacharamba zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa.
Dzimwe nhengo dzebato iri dzinomboratidza padzimire here maererano nenyaya iyi?
Tikatarisa iyo mazuva abuda ripoti iyoyi unotoona kuti nhingi nanhingi havasi kufarira vaRamaphosa vari kuda kuti vaRamaphosa vavanzayo chisiyai basa vamwe vaitoda kutoti vatosiya basa musi wabuda ripoti chaivo. Asi kune vamwe vari kumira navaRamaphosa vari kubva vabuda pachena vachiti aio mutungamiri wenyika haasati abatwa nemhosva saka ngaarambe ari pachinzvimbo chake uye ivavo vari kubva vati ngaatoenda anokwikwidza kumakwikwi achanga ariko kubva musi wa16 kusvika musi wa20 December ekuti ndiani achanga achitungamira bato reAfrican National Congress. Saka makakatamwa chaivo ndokuti chingade kuziva vateereri zvakare ndechekuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kutariswa maringe nemakwikwi ari kuuya aya ekongresi vanhu vanenge vachiedza kusvibisana dzimwe nguva dzimwe nguva vanhu vanenge vachiedza kungoti angoti tsvedzu avo vasina mude vobva vatoti ai haachatodiwa mumakwikwi aya. Saka muchaona kuti tikadarika makwikwi aya nyaya idzi dzinogona kumbodzimurika mbichana nekuti vanhu vanenge vasina chekunyanya kurwira maningi.
Havo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kutongwa kwa miriri wezengeza uwesti mudare reparamende va Job Scala pamosa ya vari kupomerwa yekunzi vaka viringidza mafambisirwo enyaya dzemumatare kwakatanga muharare nezuro vachiramba mosva yavari kupomerwa iyi. Vasikala vakasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi zvizere.
Muchuchisi wenyaya iyi Vazebedhaya Bofu vaudza Dare kuti Vasikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali musi wa25 Chivabvu kunyatsume kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzezanu PF. Vabofu vati mashoko avasikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi, saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, Vasikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremaya Bhamu vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. VaBhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera Vasikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavari kunzi yakatorwa pasocial media, havasivo vakaiposta chokutanga. Chechipiri vheni ukatarisa vhidhiyo yacho, zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura, even munhu akambofunga kuti pokutanga ndo vakamataura, haisi mhosva. Takatarisana nebumbiro romutemo renyika iyo.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza Dare kuti hapana umbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi, vachiti mapepa ekupomera Vasikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. VaBofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. VaNkomo vati ivo semagweta avasikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga, asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vashinyore vachishandura zvatanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita haasi kutaura kuti vachikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora, ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi pedare nechitatu, isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare Amai Marehwa nazvo Gofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chavasikala ichi musi wa13 zvita. Vasikala vakatarisirwawo mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa Amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi, vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yezano PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate Miti mukupa mutongo wavo pakunyima Vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo Vasikala vasungwa kanodarika 60 asi vasina kana kumbobatwa nemhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wavo kusvika Vasikala vaburitswa muusungwa. Dzimwe nhengo dzeCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wechitungwiza North Mparamende vaGodfrey Stole dzakapiwa mukana wekubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba, asi Vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday vanorwira kodzero dzevanhu muBulawayo vanoti havasi kufara negurukota rezvemari vamuturi Ncube pamusoro pekutadza kwavo kupa mari kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura urongwa hwekugadzirisa nyaya yegukura hundi mwedzi miviri yapfuura paine tarisiro yekuti madzishe achatungamira kugadziriswa kwenyaya iyi. MuNewsday makare sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti mhirizhonga mune zvematongerwo enyika iri kukonzera kuti vanhu vasaenda kunonyoresa kuvhota. Mukuru werimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti kusapihwa ruzivo rwakakwana nemhirizhonga ine chekuita nezvekuvhota kuri kukonzera kuti vanhu vasanyoresa banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti rabvuma kubatsira Harare City Council nemari yekunze kuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura yeguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kunai veduwe, koiye jobu skala uyu, yaka para chaye chaiyo ndeipi nyaya chaye chaiyo, ya skala. Nyaye ya ita ure kuburawa kwa mo blessing ali. Inyaye ya kanga atuma na mabere kwa mo blessing ali kuti ata ure. Sakabaida kuti ariki kutaura sa atuma ere. Koiye mo blessing ali anaburawa, irandu waka burawa, na ye munuwe sanu. Saka chamanura mpira baka varira jobu skala chii. Jobu skala webacha omutonga ashere kana kuti baka domu gweva. Ndo mugwevo wake wukugara mjere. Varume ngati regesu atiri kuitaishi. Nyika itichaisi ya ii. Hakuna muridzwe nyika wakaswa kubakabata nyika. Ama zangu regaya kushinguru za jobu skala. Vedu weti no kumpira free jobu skala. Gabu diswe mjere. No kuti jobu skala ana moswa ya kapara. Vane moswa za baka para varipashe. Vana muhadi baka pavano varipashe. Vana chiwenga panu chunguru za vana meri mbaiwa varipashe abasungwi. Tenda zvepanya ya chiwenga na meri. Vamwe vano nzi mutemo unoti kana mwanasina kwanza 18 years. Hai ndi kuna baba. Asi uyu wa meri chiwenga wakatore gwavana. Uo mutemo unoti arira kuti uindowe sanu PF uindowe kupi. Kana kuti mutemo unoti arira kuti tarira kuti uindi vice president. Uyu asi vice president. Nokuti isu mutemo tichiuziva unoti. Mwana kana asina kwanza 18 years. Atogwina baba vake. Unogara namai kusvika kwanza 18 years. Chiwenga ngape meri vana vake asadzvanyirira meri nokuti iye zvari vice president.
Ini ndinoitwawo Leon ndiri muno muSouth Africa kuBakersfield. Ndino takutaurawo pamusoro pemutungamiriri wemiriri weZengeza West vaJobu Skala panyaya yekutongwa kwavo. Ndichikurudzirawo kuti vaJobu Skala dai vabuditswawo musungwa. Vakwanisa kupuwa mari mukana wokubvisa mari yechibatiso. Nekuti takatarisa vasikala havana mhosva. Kune vanhu vanopara mhosva asi havasungwi. Tinotiwo dai vaburitsawo vasikala. Mutongi wedare dai akwanisa kunzwirawo vasikala kuti vabudiswe muusungwa semunhu agara nguva refu muusungwa.
Magadi Studio 7. Zano chambodi kana kwaneza hayo zano chambodi zano kuina mawad 3 hakuna zvakadero kubirira kwepoka hakuna zvakadero kubirira kwepoka pachina munhu chamboda kana kunyanisa zano kubirira kwepetwa handu kuchandongoda kumbira nokumbira kuti next yeka sadzo dzitwe zvakanaka United Nations anofanira kufukuuya vafambise sarudzo rokuti tawa nekudiriga nemazuva anaya. Pane zvimagetsi ari kunetsa muZimbabwe, hapana zvinhu kudhura, zvinhu vacho kudhura. Mari yacho yanoti ndenyika yamboremekedzewi nonachidungodonha haemohani chocho vachadi kana zvimwe zvisiyana.
Ndine chikumbiro chokuti kungoiswa mutemo wokuti kana usingagoni kuzvivhotera hauvhoti nokuti zvounoda hauzvizivi. Kwakaitwa adult literacy tichipinde muindependence yokuti munhu udzidze kunyora nokuverenga kuziva zita rako. Ire sei usinawo shungu yokuti ugone kunyora mukore uno. Ko vanhu rudziko vanotaura kuti hatigoni kunyora asi ukavatarisa vanenge vaine mafoni yavanotofona vachiziva kuti ndafonera nhingi wogotadza kuisa xbox chat aiwaka chienda unodzidzira kuvhota kuitira kuti uzive waunoda. Uye ndinokumbira kuti vachamisa musanetseka nevanhu vakapuwe pfumbamuromo yema40,000 nezanu pf kuparamendi. Aiwa vazviburitse basi ingopai mazita avo kuti hewo vanhu avo vakapfupiwa pfumbamuromo. Ndofunga paramendi yasarirwa nemwedzi mushoma kunge iriko kuti paitwe maelections. Vachasara nechikwereti che40,000 ichocho sezvakaita vamwe. Zvavanozosara voonana nezanu pf kana kuti vanenge vajoina muonzora pamwe ndivo vovapa mari dzokuti vadzorere zvikwereti. Hai, ndakaona imwe zvidhiyo yeumwe mudzimai kuGambia echi ramba muparamendi kuti mari dzatiri kusvipa muno vanhu vechitambura kunzoko tinoenda tichinoti chiikwa vari zvino vemuno umu vakatoti zvaita kuti vavapiwe chioko muhomwe nezanu pf regerai vakadaro vachidzinga basa uye mayouth muripiko nyika inokusunungurwa yakanosunungurwa nevanhu vamwe vacho vanga vasingagoni kutonyora kana kudii vasina kuenda kuchikoro asi vaiziva kuti nekodzero yokuti tisununguke imwe hamudi kusununguka maakuite basa rekuende kumakozodo nezvinodhaka ko remangwana renyu rinoti chii kuti muitewo madzibaba nemadzimai ane misha yavo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, yasvika nguva yemutambo wenhabvu. Semazuva ose tinai Brian Msekwiwa kuti atitaurire pane zvakabuda mutambo yanezuro. Brian, tasvika muround of 16 dzava kuitika idzi, tiudzewo pamusoro pemitambo miviri yakatambwa nezuro.
Yes, tasvika kumakwerere chaiko. Mutambo miviri yanezuro wakatamba Croatia neJapan. It was quite a contest, 50-50. Upa mtambo wa suta kuma penalty shootout. I could tell the Japanese team in Otamba, as I said, by with one speed, who don't give up. Saka, wakakwanisa ku Mrs. Zanande, one of the contenders, Croatia, it's a good team. Umba, wasuta kuma penalties, but unoko ziyo, my penalties didn't juke. Wakakwanisa kuru bora, wakakwanisa kuru esao, uno qualify saka Croatia yakasa kuva Japan muma penalties ikapinda mu quarter finals then kwaita Brazil ne South Korea. As I said, it was going to be a one way road for Brazil. Yakashaya chance in the South Korea ikapesera ya knock out as well. Saka ma teams akashitarisira kuti vangata qualify to the next round.
Nasi, tinoona timu ya Sara Yega kubva kuAfrica, Morocco ichitamba neSpain. Unozviona sei?
Apo pakaoma mukoma wande. Morocco itimu inotamba zvinonyisa mvura and itimu yekuAfrica ndosupporter. But at the same time, I think Spain a loss yakaita musunoi. I think yakaita kuti it will awaken. Saka ndirikuona a very, very exciting match. Yemoroko chida kutezerawo maother African teams vanopinda maquarter finals. At the same time, Spain is a powerhouse. Itimu yandinotarisira kuti inokwanisa kutora kuti mukombe. Saka it is going to be very nice mangwana and very exciting. Then kwoita Portugal ne Switzerland. Ndikuona Portugal ichikwanisa kuwina nyore-nyore zvayo kuti ikwanise kupinda maquarter finals. Inowina on the grounds, the experience, nenyaya yangotiwo it's just a better team.
Aya, semazuva ese tinenge tiri tese zvakare nhasi kuti ugotitaurira zvinenge zvabuda pamitambo miviri iyi. Tinotenda chaizvo, Brian.
Thank you, Mkubawad.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residents Trust rinopomera mhosva kanzuro yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Nhasi kumitambo yeFIFA Soccer World Cup, nyika yoga yemuAfrica yasara kumitambo iyi. Morocco ichatamba neSpain mangwanani ano, Portugal ichizotamba neSwitzerland masikati anhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Mutungamiri Nkomo.